va isa basine kundi kota. Zaka wana mkana wakuti ndipinde ku Master Chef. Ndinoza kuti sineva nafawanda vari overseas and Master Chef haisingori ku Australia iri all over the world. And zvemacho kwada ndambofungira kuti ndingakwanisa kutopinda mu Master Chef. But munoza zvinhu zviedzwa. Saka ndakangoti, you know what, let me give it a try. And zvisineiwo ndakabva ndakwanisa kupinda muchirongwa cheMaster Chef.
Chii chinenge chiitwa mumakwikwi aya? Munee muchibikei kana motariswa kubika chii?
Master Chef tinenge tichibika zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka zvinongoenderana nemusi wacho naiwowo challenge inenge yaiswa pamberi pedu. Ndogona kupa example yekuti imwe challenge yatakaita inogona kunge iri yekuti muri kufana kubika nefish and unofanira kunge uchitofunga dish ipapo zvauchabika. Saka every challenge yakasiyana nezuva rega rega, but mune muchibika kubva kune zvinotapira, zvinovavirira, zvese nezvinonakira.
Tichitarisa makwikwi, maapa stage ipi kana kuti pachinzvimbo chipi chemakwikwi?
Chirongwa chakuda kutopera, but ini ndakabuda top 7 out of 18. And I think zvinhu zvakanyanya kuti vanhu vange vachitaura nezvangu zvanga zviri zvekuti ndakakwanisa kuwina what is supposed to be the biggest prize in the competition. Ndakawina mukana wekuti ndinge ndine barbecue sauce inenge ichitengeswa all over Australia. Hopefully zvinhu zvikanaka, Mwari achitungamirira, inokwanisawo kuzovawo available kune dzimwe nyikawo, Zimbabwe, because ndinoziva vanhu vakawanda vekuZimbabwe vari kunditsigira.
Barbecue sauce yamuri kutaura iyi inenge ine zita renyu here, ine mufananidzo wenyu here, kana kuti ndimune mangu igadzira asi ichiendawo kunotengeswa nevamwe vanoipawo zita rayo vana veZimbabwe vazive kana vakuitsvaga muzvitoro?
Iyi barbecue sauce iyi inenge itori nezita rangu nemufananidzo wangu. Saka barbecue sauce iyi ndakaiti Baba Roo because inini ndinonzi Rutendo and muchidimbu ndinozviti Roo. Saka ndakati Baba Roo. Saka kana mukaitsvaga kana muri muAustralia munokwanisa kuiwana kumashops akaitwa ngevana Coles and unotoona kuti inenge ine mufananidzo wangu.
Makanzwa sei kuti munge muchikwanisa kupinda makwikwi aya kusvika pakunge masarudzwa muchiwana mubayiro mukuru iwoyo wekuti patenge paine sosi inenge ichidzikanwa nezita renyu?
Kubva zvandakabva kuZimbabwe ndaingofarira zvekubika bika, but handaizvitora zviri very serious. Saka I think chozongoti pamwe kuna na 2016 uko ndopandakatanga kuona Master Chef ndichitoona kuti inga vanhu vanotongobikawo kumba vanokwanisa kutoenda ikokoko vachitobatsirikana, vanhu vachitoita zvinhu zvihombe chaizvo chaizvo. Saka ndaitombogara ndichiseka zvamwe ndichiti nerimwe gore ndichazokuendawo kuMaster Chef, but kwangungori kuseka. Saka gore rapfuura iro pavakavhura maapplications ndakakontaktwa neproducer achinditi ungada here kuapplya kuti ukwanisewo kunge uri part of Master Chef, because paInstagram pangu ndanga ndagara ndichingoposta zvinhu zvekubika, ndaingotora mapicture ndichingoitawo zvinhu seka hobby paside, but ndakabva ndati rega ndingoedza because ndakamboita pamwe handipinde, you know, but ndakangoti rege ndiedze auzive kuti chii chinobuda ipapo. Ende kuedza kwandakaita ka ndomukana wakaita kuti nditowanawo barbecue sauce iyoyo, because dei ndisina kuedza dei pasina barbecue sauce yakamboitika. Ende pakazoitika barbecue sauce tanga tatove pamwe mutop 10 mucompetition, vanhu vakawanda vanga vachienda kumba. Saka ini ndaingotiwo you know, as long as ndisina kuenda kumba ndambofungira kuti ndingahwine chinhu chihombe sereki. But I think ndofanira kunge ndiri mufananidzo wekuti zvinhu zviedzwa. I know kuti zvine dzimwe nguva tinoda kuita zvinhu zvatajairira, zvinhu zvatinoziva kuti izvi zviri straightforward and there's no tipa ABC. But inini ndakatora risk yekuita zvinhu zvatisinganyanya kuita. And it's really paid off.
Tichitarisa kuti imi makava nechidzidzo chikuru kubva kupinda kwamakaita competition. Mashoko apa yamungapowo kune vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vari munyika dzekuti vanenge vachiti ini ndiri mutorwa muno.
Munguva inoyi inguva yekuzviisa pamberi, kuzviisa out there. And as long as uri munhu anoshanda nesimba, munhu ari willing to give it your all, I 100% say zvinhu zviedzwa hauziye kuti chii chinobuda mune zvinhu zvaunenge waedza but opportunity yawawana zviedzwa because hauziye kuti ucha encourage ani inenge encourage vana vakawanda mazimbabweans vanogara muno muaustralia kuvaratidza kuti hazvina basa kuti handina kunge ndakazvarwa kunoku but even neganda redu iri ndinokwanisa kuita zvinhu zvikuru.
Makamboedzawo here kumbovabikira sadza iko kucompetition uku?
Handina kuona mukana wekubika sadza. Ndiri kutoseka because mucompetition uma mune mumwe muzimbabwean as well anonzi Ralph. Pandakagadzira barbecue sauce iye akagadzira chakalaka and aitati dei anga akwanisa kuenda kuround 2 anga achavabikira sadza but munoziva unombogara uchifunga kuti une nguva uchazoona mukana audze paunoenda kumba saka handinombowana mukana.
Totarisawo mhuri yenyu yakakutsigiraiwo zvakadii kumakwikwi aya?
Mhuri yangu yakanditsigira zvisingaite ndisati ndatomboita application mai vangu nemurume wangu vakanditichingoita because even ingwani kumabasa unongotsvaga basa ukarishayiwa hapana zvazvinochinja muupenyu hwako saka pandakazoenda ikoko mhuri yangu yakanditsigira zvisingaite ndanga ndisiri kumba for almost mwedzi 4 or 5 ndandisiri kumba and murume wangu akasara achishanda achimeka sure kuti zvinhu zviri taken care of zvinhu zviri pari right and vakanzwisisawo kuti dzimwe nguva ndandisingakwanisi kutaura kwenguva yakareba sereki but vaingonditsigira ndiriko ndichingoenda chete saka handitombofunga kuti dei pasina hama dzangu neshamwari dzangu dzepedyo pedyo dei ndisina kumbokwanisa kusvika pandakasvika nemakwikwi aya.
Madzidza zvakawanda kubva mumakwikwi aya muzvare mupedzi mune mukanawo here kana kuti pfungwa yekuti rimwe gore kana rimwe zuva munogona kunosimudzawo makwikwi akadai kuzimbabwe?
Ende munonzi ndakatombozvifunga izvozvo ndichitoti munoziva ukakwanisa kutora zvinhu zvakaitwa nge sezvandakaita izvozvoendesa kuzimbabwe zvinosimudzirawo mumwe munhu asina pekubudisira tarenda. It is something that I am thinking about ndiri kuzvifunga sereki ndofanira kungoshanda towards it and hopefully in the next year chinhu chatinenge chichitaura kuti ndachiendesawo kuzimbabwe.